Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anoti atanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba pamberi pesarudzo kubva zvaburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette, gwaro remiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report. Asi mamwe magweta anoti kushandiswa kwegwaro iri musarudzo dzegore rino kunogona kuti netsei sezvo vachiti bombero remitemo rakatyorwa neZimbabwe Electoral Commission uye nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Anoti mutungamiri wenyika vaMnangagwa havana kutevedzera mutemo pakusaburitsa nzvimbo chaidzo dzemiganhu yacho nemazita, uye richitiwo ZEC yakakanganisa pakugandura matunhu sezvo isina kutevedzera mutemo, zvichireva kuti kana zvose izvi zvisina kugadziriswa zvave kureva kuti pachashandiswa miganhu ya2008. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nhengo yeZANU-PF vatonderai Chidawa vari kumiririrwa negweta vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanewo nyaya ichiri kumatare yekuti zvakaitwa pakunyorwa kwegwaro iri zvaisava pamutemo. Asi kunyangwe paine mhute, izvi hazvisi kutadzisa mapato ezvematongerwo enyika kuita gadziriro yesarudzo. Ko, zvii zviri kuitwawo nebato reZANU-PF pari zvino kugadzirira sarudzo idzi? Tabvunza mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa.
Musangano weZANU-PF wakabatikana svondo rakapera nesvondo rino nenyaya yekuti kuva kwemasero atinoti mabuilding blocks emusangano kubvira pavillage level kunosvika paprovincial level. Saka nyika yese iri mubishi izvozvi, vakuru vakuru vepati vari munyaya yekunyora mazita kupinza mumasero edu. Izvi zviri kuitwa neNational Political Commissar akanangana nesarudzo yegore rino ichaitwa yemaharmonized elections. Muri kuziva imi kuti president vakatambira chirongwa chenyaya chekuganhuranwa kwemaconstituencies kubva kuZEC, vakabva vachiisa munonzi Government Gazette. Saka chasara ndechekuti maelections achaitwa musi wakati. Zvekare kana musi pangotaurwa kunzi musi wakati, chinhu chinozivikanwa kunzi mazuva maviri anoteera voter registration yevanhu vachange vachizovhota muelection yegorero inobva yanzi yavharwa. Ndosaka ZANU-PF iri kupishana kuvaka masero musangano kumasero.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vanotiwo vari mundima.
Pari zvino tine urongwa hwakati wandei hwakatekesera kumaruwa kuno kumadhorobha. Tine urongwa hwemugwazo, vechidiki vari kuita week, madzimai zvakare ari kufambo nemaprograms avo. Zvakare tine voter registration drive yakakomishinwa iyo naPresident Nelson Chamisa. Zvakare tiri kuunganidza vanhu mapoka mapoka tichivadzidzisa maererano nekukosha kwekuvhota. Zvakare tichizovaudzawo kuti masteps asetevera kana kuti urongwa huri kuuya
Tabatawo mutauriri webato rinopikisa reZAPU vaMusoo Ndlovu avo vati gadziriro yavo yakatanga kare.
Bato redu rakatanga kugadzirira sarudzo gore rakapera. Tiri mubishi kusangana nevanhu munharaunda dzese dzenyika.
Tavabvunza kuti vari kusangana nezvemhinga mupini here?
Nyika yeZimbabwe yakafanana nesango ine shumba dzinodya mbeva nenzou zvese. Tasangana negarwe iri kwese kwatinofamba. Vanhu vedu vari kushungurudzwa kugwanda. Tine district chairman wedu anonzi Sibanda anga ari muturongo nenyaya dzematongero enyika.
Mutauriri webato reMDC rinotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanotivo naivo havasi kusaririra shure segotsi.
Isusu kubvira pamabai elections hatina kumbomira kugadzirira sarudzo dza2023. Saka last national council yakatipa deadline yekuti tinge tapedza kuronga vese vachamirira bato kumaparliamentary elections nemumacouncil elections all the 1958 council wards dziri munyika. Saka tiri mubishi.
Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino.